Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 15, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu riri kubatsira vanoshaya kuti vamirirwe mumatare. Vamwe vechidiki vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakatanga chirongwa chekurwisa dambudziko remhirizhonga yemudzimba. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira vanhu kuti vabatane uye kuti vatsigire mutungamiri anenge ataurwa nedare redzimhosva kuti nyika iite zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu rinoti riri kushanda zvakasimba mukubatsira vanoshaya kuti vamirirwe mumatare kana vachinge vatarisana nenyaya dzinoda magweta anovamirira. Sangano reZimbabwe Network for Social Justice rinoti kubva parakavambwa makore maviri apfuura rabatsira vanhu vakawanda munyaya dzenhaka, mihoro, mishuro mekugumurwa pabasa nezvimwe, risingabhadharise vanhu ava mari. Mukuru wezvirongwa musangano iri vatendai Ruben Bofana vaudza Rechoto weStudio 7 kuti sangano ravo rinotambira nemaoko maviri vose vanoshaya asi vachida rubatsiro rwokumirirwa munyaya dzavo dzingave dzenhaka uye kudzingwa pabasa pasina kubhadharwa sezvinodiwa nemutemo inobata vashandi nemabasa.
Isu basa redu seZimbabwe Network for Social Justice tinonyanyorerekera pakubatsira vanhu vatinoona munyika medu muno meZimbabwe vanenge vachiti patiri vari kudzvanyirirwa, vanoona kunge kodzero dzavo hadzisi kutambirwa kana kuremekedzwa.
Vambofana, vanhu vamuri kutaura ava vanhu vakaita sei?
Vanhu vatiri kutaura vachoto vanhu vanobva kune upenyu hwakasiyana-siyana muno munyika medu, asi patakatanga chaipo chaipo takataona kuti vashandi ndo vari kunyanyobatirwa kumabasa kwavo vasingapiwi mibhadharo yavo, vatsidzi kana vabva kupapa basa havapiwi mudyandigere wavo. Ndo vanhu vatakabotanga tichinyanyorerekera kwavari sezvo taiona kuti kwangu sina magweta nevamwe vanhu vaivamiririra pachena. Asi takazoona nekufamba kwenguva kuti kwete kune vamwewo vane zvimo zvichemo zvavanazvo kana vari shirikadzi dziri kuona kuti mari yavo kubva kuvarume vavo vakashayika haisi kuuya, kana ari mapensheni kana mamwewo materminal benefits avaifanwa kuwana kubva kune kushanda kwaita varume vavo havasi kumawana. Tinovabatsira nevamwewo vane zvimo zvichemo zvavanenge vanazvo, asi zvese izvozvo ndo zvinhu zvatantiri kunyanyotarisana nazvo sezvo chona hedu kuti vamwe ava kana vari kubatsirirwa kana kudzvanyirwa mupolitics nezvekodzero dzavo mazvematombekerwo anyika kune masangano akati wandei ari kumirira vanhu. Saka isedzin justice akazoona kuti orit, torega hedu kufokasa pane zvepolitical persecution nezvimwe zvakadaro, asi tofokasa kune zvimwe izvi zvatinoona kuti hazvisi kunyanyomiriririrwa nemasangano anomirira vanhu pachena.
Vambofana, matizvo imimi munomirira vashandi nevanhuwo vanenge vaine makakava munyaya dzenhaka, takatarisa panyaya yevashandi, vashandi ava vamunomirira vashandi vomumaguta api?
Tinomiririra isu kero anenge auya kwatiri chero uri muZimbabwe, asi parino zvino ndofunga nekuzikanwawo kwatinge chiita kuna maindaneti nemadande mutande akasiyana-siyana, tinoona kuti so far vanhu vazhinji vari kuya kwatiri ndevemaguta makuru akaita sana Harare, vanabulawayo, asi tiri kuonawo vamwe kubva kuna Nahwange, kubva kuna Nagweru, kubva hakuna namutare vanenge vachikumbira kuti tivabatsire asi hatiregi kubatsira chero ari kadoma chero ari kumount darwin chero ari kurushinga tinenge tichiti zvavabata kwatiri tinokwanisa kuvabatsira
mungatsanangurira vateereri kuti kana muchitizvo munobatsira vanhu ava munenge muchivabetsera nechii chaizvo
tinobatsira nenzira dzakati siyanei sezita redu rinotaura kuti Zimbabwe Network for Social Justice saka tinokosha apa ndechekuti network tinenge tichishamwaridzana kana kushanda pamwe nemagweta nevanomirira kodzero dzevanhu kana vane chishuro chokumirira kodzero dzevanhu tinenge takabatana nevamwewo vanoitawo mamabasa asi vari muarea yekubatsira pakodzero dzevanhu saka tinenge tichibatsira vanhu panzira dzokuti tinogona kuenda kumatare pachena pasina muripo tichimirira vanhu ivavo vanenge vachiti takadzvanyirirwa sezvo tichishanda nevamwewo zvakare vanomirira kodzero dzevanhu tinogona kushandisa futi manhepfenyuro mapepanhau kuti tipe publicity kune nyaya dzatinenge tichiona kuti aiwa apa pabatirwa vanhu apa padzvanyirwa vanhu ngatiitei kuti nyika izive kuti ndo zviri kuitika mukambani yakati kana ndo zviri kuitika mubato rakati kana boka rakati vari kubata vanhu zvisina kunaka panzira yakati 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 tinogona futi kuti iyayi tinoti lobbying tinogona kuenda kana tichilobha kana vangava vamiriri vedu mumaparamende vangava vamiriri vedu makanzuru tichienda ikoko tichilobha navo kuti vakomana pane nhau yakati 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 madii kuti tibatsire vanhu ava vatiri kuona kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo
pane zvipingaidzo zvamunosangana nazvo here vambofana mugita basa renyu rokubetsera veruzhinji
chimhingaidzo chikuru tingati inyaya yemari isu tinobatsira pachena hatiti munhu tichibhadharira magweta tichibhadharira zvakati asi tinenge tichiedza pese patinogona kuti nyaya yese pabva pakutanga kusvika pakuguma munhu awana mugove wake isu tiri kubatsira vanhu vari kushaya vanhu vari kutambura sezvo nyika yedu isina kumira pakanaka
avo vange vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari mukwekwe naRay Choto weStudio 7. Vamwe vechidiki vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakatanga chirongwa chinokoshesa kutaurirana nevanhurume senzira yekuedza kurwisa dambudziko remhirizhonga yemudzimba, kusanganisira kubatwa chibharo kwevanhukadzi nevanasikana. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutsika nemagariro echivanhu, vana baba ndivo vanozikanwa vari misoro yemba vachitarisirwa kuve ivo vanoshava kuti mhuri dzirarame. Asi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vana baba vanotadza kuita izvi. Muzvare Karen Mukwasi murwiri wekodzero dzevanhukadzi. Muzvare Mukwasi vakaenda kuAmerica mugore ra2016 vakanodzidza zveutungamiri hwemasangano akazvimirira ega paIndiana University pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Muzvare Mukwasi avo vanove mugadziri wemafirimu ndemumwe wevanhu vatanhatu vari muchirongwa chinonzi Conversations with Our Fathers, izvo zvinoreva kuti hurukuro nana baba vedu. Vanoti vakatanga chirongwa ichi nevamwe vavo mushure mekunge vaisa misoro pamwe chete kuti vaone kuti chii chavangaite pakurwisa dambudziko remhirizhonga yemudzimba, kusanganisira kubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana, vachiti vakaona kuti dambudziko iri haringapedzwi nekutaura kana kushanda nevanhukadzi chete.
Conversations program yekuedza kuti tishande tese vakadzi nevarume pakupedza nyaya yemhirizhonga mudzimba, kuti titange kuti varume havasi mhandu dzedu panhauyi asi vanhu vatinokwanisa kutove mapartners edu. Ende tinotarisa even mhirizhonga mumabasa, kusabatwa kwemadzimai yatinoti sexual harassment mumabasa, tinozvitarisa zvese izvozvo titi tinobatsirana sei sevarume nevakadzi kuti tipedze dambudziko iri.
Muzvare Yvonne Jila ndomumwewo wevari muchirongwa ichi. Muzvare Jila vakaenda kuAmerica mugore ra2015 vakadzidzawo zveutungamiri hwemasangano akazvimirira ega paUniversity of California, Berkeley. Muzvare Jila vanotsinira kukosha kwakaita kushandawo nevanhurume mukuedza kurwisa dambudziko remhirizhonga yemudzimba, vachiti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti ndivo vanowanikwa varivo vanonyanya kukonzera mhirizhonga yemudzimba.
Vanhu vanokonzeresa mhirizhonga 95% of those varume, saka tikashanda nemadzimai chete hatisi kupedza problem iripo. Ende kana tisingashandi nevarume, varume vanobva vatofila kuti ivo vari excluded. Kana kune peace mumba, even kunze huku, baba anenge akutarisa vamwe vana sevana vake, achaite even sexual violence kana kuti kudzwanyirira vakadzi. Anenge achifunga kuti inini zvandiri kuda for mwana wangu ndozvandingadawo kufu vamwe vana vasikana.
Chirongwa cheConversations with Our Fathers chakatanga gore rakapera nekugadzirwa kwefirimu rinoedza kudzidzisa vanhurume kuveva nababa kwavo. Firimu iri iro rinonzi Mukanya rakanyorwa nemunyori ane mukurumbira Ignatius Mabasa, uye rine vamwe vatambi vane mukurumbirawo vanosanganisira Steven Chigorimbo naMai Stella January. Muzvare Mukwasi, avo vaive production manager wefirimu iri, vanoti rakaitwa nemari inosvika zviuru zvinomwe zvemadhora, uye vanoshandisa firimu iri muzvirongwa zvavo zvavanenge vachiita nhaurirano nevanhurume.
Takagadzira filmu redu rinonzi Mukanya, rinotarisa baba vanga vari kutadza kukudza mhuri yavo zvakanaka, vachirova mudzimai vakazopedzisirova ane mwana akuita zvimwe chete izvozvo achirovawo mudzimai wake. Asi baba vanozosvika pavanotendeuka vachiona kuti vanga vari kufamba nzira yakashata. Mukutendeuka kwababa vanozoenda vanopindirawo mukati memba yemwana wavo mopedzisirawo mane runyararo. Saka taakutenderera tichitarisa filmu iri, tinoita matraining edu, tinoita maconversations achona tinenge tichitaura nevanhurume vachi budo pavanotaura nebackground yavo, tichizoona kuti nedzimwe nguva varume ava vakabuda mudzimba manga muna nababa aidha vanga vasipo kana kuti vairova ana mai vavo, ndivo vachitozotaurawo kuti zvakazoshatisawo sei upenyu hwavo.
Chirongwa cheConversations with Our Fathers chiri kutsigirwa nemari inosvika zviuru makumi maviri nezvina zvemadhora, kusanganisira mari yakashandiswa pakugadzirisa firimu iri. Muzvare Jila vanoti kusamira zvakanaka kwezveupfumi ndechimwe chezvinhu zvinokurudzira nyaya yemhirizhonga mudzimba. Vanoti vanoona sekuti chirongwa chekutaura nevanhurume pakurwisa mhirizhonga chiri kuuya panguva yakanaka zvikuru, sezvo veruzhinji munyika pari zvino vari kuomerwa neupenyu.
Tina nababa vakawanda vairiritira mhuri dzavo, vatingati nechirungu mabreadwinners. Asi nekuda kwekuchinja kweikonomi, vamwe vakadzingwa mabasa, vamwe hongu vari kushanda asi mari dzacho dzinenge dziri shoma kuti munhu aite seakwanise kuchengeta mhuri. Uye futi unoona kuti vamwe vakadzi vanoenda kumabasa, dzimwe nguva baba vasingaendi kubasa. Saka nekuda kweizvozvo zvakonzeresa zvatingati nechirungu crisis of masculinity. Ipapo zvichireva kuti baba vanenge vakufila sekunge havasi baba zvoita sei zvokonzeresa mhirizhonga. Saka tikunyanyoona kuti project yanyatsouya nenguva yakakosha stereke.
Mukuru wePlumtree Development Trust vaThomas Stole pamwe navaMoses Semwayo, avo vanovenyanzvi mukudzivirirwa kwemhirizhonga, varume vaviri vari muchirongwa cheConversations with Our Fathers. VaSemwayo, avo vanoshanda vari muguta reMutare, vanoti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka chaizvo nevanhurume vakapinda machiri, uye shuviro yavo ndeyekuti chirongwa ichi chisvike kumaruwa.
Chirongwa cheConversations with Our Fathers chakagamuchika zvakanyanya mukati menharaunda yekwaMutare. Varume pamwe chete nemadzimai vakazvigamuchira, vakati kudai chirongwa ichi chikaramba chichienderera mberi, saka tinotarisira kuti Conversations with Our Fathers icharamba ichikurudzira kuti vana baba vange vachibatikana nekukudzwa pamwe chete nekuvawo nevana, uyezve nekuva vari padhuze nguva panenge pane zvinodiwa. Saka pfuurirai pamberi vanhu veConversations with Our Fathers, ndo zvanga zviri kubva kuvateereri vedu achitai vapfuurirai pamberi muchikurudzira varume vazhinji vange vari part and parcel yechirongwa chakadai.
Pari zvino chirongwa ichi chaitwa munzvimbo dzinosanganisira Harare neMutare, uye chiri kuendeswa kuGwanda nePlumtree mudunhu reMatabeleland South pamwe neHwange mudunhu reMatabeleland North. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chiro chirongwa cheStudio 7 chino kuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekuti tumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvekare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire. Mushure mesarudzo dzakaitwa asi dzisina kuzopera zvakanaka, nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza, vanoti havasi kufara nekunzwa vanhu vachitukana zvikuru sei vatsigiri veZANU-PF avo vanoshora nokutuka MDC Alliance pamusoro pokuenda kumatauro edzimhosva kwavakaita maererano nekusagutsikana nezvakabuda musarudzo. Vamusonza vanoti Zimbabwe yaremerwa nenhamo uye vanhu vavo vatambudzika kwemakore, saka vanhu vese vanofanira kubatana vachitsigira zvine simba uyo mutungamiri anenge anzi nedare redzimhosva ndiye akakunda musarudzo kuti nyika ibude mumadhaka mayagara kwemakore mazhinji. Tabata Dr. Msonza kuti tinzwisise nenyaya iyi.
Kana tichitarisa maelections apfuura, ndo maelections ekutanga kubva pakasiya vaimbova mutungamiri wenyika vaMugabe. Ndo maelections ekutanga aitwa vaMugabe vasiri candidate. Anga ari maelections anga akatarisiswa, akatarisirwa nemunhu wese kuti achapa Zimbabwe vandudzo.
Kuenda kumatare kwakanaka here kana kuti munofunga kuti deno MDC Alliance yakangotambira zvakanzi ndo zvakabuda musarudzo?
Nyaya yekuenda kumatare inyaya yakanaka chaizvo, zvisinei nekuti zvii zvichabuda kumatare ikoko, nekuti inopa record yenhuna zeMDC Alliance pachinzvimbo chokungoti vangochema-chema variko kwavanenge vari, zvobva zvangopera zvakadaro voenda kune imwe election vachingoti atadiridzirwa tadiridzirwa. Asi dambudziko riri kungoitika nderekuti matara acho haasi kunyatsonzwisisika kuti akazvimirira ega here zvaanofanira kunge akaita kana kuti aiwa ane yatingati influence yeZANU-PF. Ndinotaura izvozvo nekuti musi unouno takanzwa mutungamiri wenyika achiti ndivo vakatotaura nematare kuti vabiti vabudiswe muusungwa hwakanga vari, saka hazvinyatsopi chimiro chakanaka kumatare.
Mutungamiri wenyika ari kukurudzira kuti tichikanganwa nezvesarudzo. Munofunga kuti vanhu vanozvitambira here izvi?
Matauro iwaya matauro akanaka awandi, asi chinoda kuti mutungamiri wenyika azive ndechekuti sarudzo neutungamiri hunobuda musarudzo ndihwo hunoita kuti ramangwana rifambe zvakanaka kana kusafamba zvakanaka. Zvandokuedza kutaura ndezvekuti kana vanhu vachigutsikana kuti utungamiri uripo ndiwo wakasarudza uye ndiwo wavari kuda veruzhinji kuti vatungamire, hazvinetsi kuti vanhu vafambe nenzira inenge ichidiwa nehurumende. Asi kana vanhu vasingagutsikani vanongozoteerera havasi nyini nyini yakawanda zvinokonzeresa kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika. Pange paine makakatanwa akawanda uye vanhu vasingashandi nenzira dzavanofanira kushanda nadzo kuti nyika ibudirire. Saka mutungamiri wenyika havafani kunyanya kuita sekuti zvabuda musarudzo hazvina basa rakanyanya sitereki, nekuti zvine basa.
Takatarisa mberi, chinyi chinofanira kuitwa nevanhu veZimbabwe kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka?
Maonero andinoita vahwande ndeyekuti kana vese utungamiri hwemapato ese huchikoshesa Zimbabwe uye nevana veZimbabwe jekerere, vanofanira kutoshanda vese. Apapa mamiriro akaita nyika haasi kuita zveumbimbindoga. Vanhu veZimbabwe vanoda kutoti vanzwisise kuti nyika kwairi kubva hakuna kumira zvakanaka. Takarasikirwa nemakore akawanda chaizvo vekuti nyika ienderere mberi. Saka apa pari kutoda kuti anenge atonzi ndiye mutungamiri kana at least achiita zvinenge zvinoonekera kuti zviri kuendesa nyika mberi, anoda kutoti atsigiwe kuitira kuti nyika yedu ibude mumatope airi. Pasina izvozvo aiwa kunenge kungori kuchema chete kusvika pada maelections ari kuuya kana kutopfuuridza. Saka kubatana ndiko kwandinoona sekuti kunogona kubatsira kuti nyika yeZimbabwe ibude mumatope airi aya.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Riki Mukonza vari parunare muPretoria neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru veguta reGenoa muItaly vari kutsvaka chakakonzera kudonha kwebhiriji guru nemusi wechipiri rikauraya vanhu 26. Bhiriji reMorandi, iro raive nemamita 45 kubva pasi, rakadonhera pamusoro pedzimba nemafaktori rikadonhedza motikari dzinopfuura 35. Muusiku hwese vari pakati pekutsvaga vanhu vakafushirwa nezvidhinha nekongiri vachishandisa imbwa kutsvaka vanenge vapona asi nevari pasi pezvidhinha. Svondo rino, mutungamiri weTaiwan vari kushanya kuLos Angeles zvisati zvamboitwa nemutungamiri weTaiwan mumakore 15. Ichi chinonzi chiratidzo chekukura kuri kuita kudyidzana kweTaiwan neAmerica. Mutungamiri weTaiwan vaTsang Ing-wen vasangana nevamiriri vesineti nezvizvarwa zveTaiwan. Izvi zvashorwa nenyika yeChina, iyo inoti Taiwan idunhu reChina kwete nyika imire yega. Kusaurirana kweAmerica neChina kwawedzera gore rino mushure mekunge Congress yeAmerica yakanyora mutemo unobvumidza kufambidzana kwenyika mbiri idzi. Vashandi vakawanda vemuZimbabwe vakatora mukana wezororo reDefense Forces Day kuenda kuBotswana kunotenga zvinhu zvokutengesa kumusha. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakazara muzvitoro zviri mudhorobha reFrancistown muBotswana vachitenga zvinhu. Vataura ane Studio 7 vati nyaye nzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda. Amai Shailete Mzanenamo avo vanoshandira pachipatara chempiro General Hospital muBulawayo vauza Studio 7 kuti vauya kuzohoda zvinhu zvavanotengesa kumosha kuitira kuti vawanewo Maria kati wandei sezo Maria vanotambira iri shoma zvikuru.
Andinga celebrate ndisina chekudya. Manerundo zodini. Hapana zvekuita. That's why nango uya hangu kuti ndizodini. Ndizohoda kuti vana vangu vawane zvekudya. Yeah, vakatirwira, vakatirwira and they are protecting us. Saka vanhu vakanaka zvekuti. But for the moment hatina chekudya, tiri kutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzare Miriam Mutombene vati havangagone kugara pasi pasina chavari kuita sezvo Maria vanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Ndikwanisewo kugara kana ndichida mai nokuti ndichida kutsvaga zvekuraramisa mhuri yangu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaEzekiel Chipwanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya avo vanoshandira muBulawayo vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwira isusu. Vakarwira ivo vana Munangagwa ndo varikuwana zvekuita kwete isusu isi tiri kutambura nemhuri dzedu. Mumusha uku vamwe vari kuDefense Force vari kutocelebrata vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kudya vachiguta. Isusu tiri kutambura nemhuri dzedu tisha chekuraramisa. Saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri. Kuti tive kunokwa kusi kuti tofarira kwakunoko but nhamo ndio inotwenza kunokwa.
Mumwe wevanhu vanga vari muBotswana vaPita Membere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka. Asi vaMembere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo ufambe zvakanaka.
Isusu sema civil servants tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana out of kune dzimwe nyika. And then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma tikwanise kutiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late. So izvozvo zvekutengesawo tichidaida zvinotibetserawo kuti but mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharawo marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana ndini Shingirai Madondo.
Zizo garo zigaba, zirino ziyaratunda. Kangom
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu riri kubatsira vanoshaya kuti vamirirwe mumatare. Vamwe vechidiki vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakatanga chirongwa chekurwisa dambudziko remhirizhonga yemudzimba. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira kuti vanhu vabatane uye kuti vatsigire mutungamiri anenge ataurwa nedare redzimhosva kuti nyika iite zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.